Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takwanisa kunosiya bepa redu ratakagadzira rine tarisiro dzedu sevashandi vehurumende maererano nenyaya dzemihoro yedu yagara yasina kumira zvakanaka nezvimwewo zvingangotibatsirawo kuti tishande zvakanaka zvemaconditions of service edu.
Vashandi vehurumende voenda kunopa hurumende zvikumbiro zvavo panyaya yemihoro nezvimwe.
Mutongo unoita kuti avo vari kufunga kana kuti vari kurodza matemo avo kana vari kutsvaga zvekunopfurisa mhuka dzedu kana kuti vari kutsvaga kana iwo muchetura, nekuti muchetura uyo ndoumwe nzira yataone kwekutanga kuti yakushandiswa kuvhima zvisiri pamutemo, vachatanga vafunga kaviri vasati vaenda mumapaka kuti vanoita hunubiwo.
Vakabatwa nemhosva yekuuraya nzou nemuchetura kuhange vorangwa zvakaomarara.
Ndinonzwa kufara zvikuru nokuhwina kwatakaita mukombe webhenga EDC pakudya kwatakaita chikota cheSC Platinum Mandela Stadium. Zvinhu zvakatifadza zvikuru, ende chakanyanya kundifadza ndechekuti ndanga ndati gareiwo kwekanguva ndisina chandamboti ndahwina.
Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata cheShabani Valuk vahombe Masomere.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Vamiriri vemasangano evashandi vehurumende nhasi vasvitsa gwaro retarisiro yavo munyaya dzemihoro kuhofisi yegurukota rinoona nezvevashandi vehurumende vaNicholas Goche. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nevamiriri vevashandi ava nezuro muHarare vekuti vabude nezvavanoda kuti hurumende itsva yavepo ivaitire munyaya dzemihoro pamwe nemashandiro avo. Vashandi ava vanonzi vakawirirana kuti vakumbire hurumende kuti muhoro wemushandi wepasi utangire pa$450 pamwedzi kubva pa$297 iri kutambirwa pari zvino, uye kuti vashandi vekumaruwa vapiwe mari dzekubatsirikana nepekugara pane zvimwe zvinhu zvavari kukumbira. Vashandi ava vari kudawo zvakare kuti hurumende yavamugabe izadzise zvivimbiso zvayo zvekuti ichasvitsawo nyaya yekuendeswa kwehupfumi kuvatema kuvashandi vehurumende sezvavaivimbisa panguva yekutsvaga rutsigiro. Asi vamwe vanoti kana hurumende ikatambira chikumbiro ichi isina matanho airi kutora ekumutsiridza upfumi hwenyika, zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa sezvo mari dzemihoro yevashandi vayo dzichidya zvikamu 41 kubva muzana zvemari inowanikwa pamwedzi. Tabata mutungamiri wesangano reCollege Lecturers Association of Zimbabwe vaDavid Dzatsunga vanove mumwe vanhu vasvitsa gwaro iri kuhurumende.
Takwanisa kunosiya bepa redu ratakagadzira rine tarisiro dzedu sevashandi vehurumende maererano nenyaya dzemihoro yedu yagara yasina kumira zvakanaka nezvimwewo zvingangotibatsirawo kuti tishande zvakanaka zvemaconditions of service edu. Saka tanosiya bepa iroro kwamini.
Tinoziva kuti makagara pasi nezuro sevashandi vehurumende. Mungatudzwa kuti makagara pasi seApex Council here kana kuti semasangano anomirira vashandi vehurumende?
Takagara pasi semasangano anomirira vashandi vehurumende. Kana mwadhi yedu yakasainwa saizvozvo kuti tiri masangano anomirira vashandi vehurumende, but chakakosha ndechekuti takagara pasi tese tine humwe hwekuti tifambire mberi nokuita basa rekuti tigadzise nyaya dzevashandi vatinomiririra.
Tichitarisa zvamakaunganidza kana kuti patarisiro yenyu, mungatitide kuti vanhu vazive kuti zvii zvamuri kutarisira kubva kuhurumende?
Hongu, tine nyaya yePDL inogara ichingotaurwa kuti poverty bottom line iri pa540. Tiri kungotarisira dei hurumende pamari yavanotipa vaitangirawo ipapo kuti mushandi unonyanya kuwana mari iri pasi rivozokungoonawo zvevamwe vashandi vari kumusoro zvavo. But ndo chimwe chikumbiriso chedu kana kuti ndo imwe dhimandi yedu yataisa. Tiri kutarisirazve kuti dai waro hurumende yaonawo vashandi vari kumaruwa vanosangana nenguva dzakaoma. Saka tatipa neka rural service allowance wokanongoita 30% yemari inenge iripo. Tozotarisira kuti hurumende ipe vanhu vhu, nokuti hurumende inogara ichitaura pamusoro pevhu muno munyika iko zvino rakazeka risaikwi. Hurumende hainganetseki nokupa vanhu vhu nokuti vhu ririko. Dei vapawo vanhu vhu rokuti vavake dzimba. Uye kuindigenization inova ndiyo policy yehurumende iripo yezano PF kuti vashandi vehurumende vangapindawo seimo. Indigenization. Izvozvo zvinhu zvatiri kushuvira chaizvo kuti dei zvaitika. Kuti tiwisise kuti tinowanawo sei keki iroro reindigenization. Nokungotiwo zvapane constitution nyuwani hurumende irambe ichitaura nesu tiwane zvatinotaura maererano nokuchinjwa kuri kuita zvinhu kuti zvienderana neconstitution nyuwani.
Vanga vari mutungamiri wecollege lecturers association of Zimbabwe vadeft dzatsunga vari parunare muHarare.